Mumwe wevakarwira rusununguko rweZimbabwe Bashalo Matson vanoti semaonero avo varwiri verusununguko havasi kubatwa zvakaenzana pakati pevakanga vari kudivi reZANU-PF vaidaidzwa nezita rekuti Zimbabwe African Liberation National Army kana kuti ZANLA nevaive kudivi reZAPU veZimbabwe People's Revolutionary Army kana kuti ZIPRA.
It's one-sided because when you look at the very person you are talking about, Mr. Jekpov, did a lot, you know, in the liberation of our country. But if you look at how he ended in his life, it's not what you would have expected.
Zvakarerekera divi rimwe chete, nekuti ukatarisa munhu akaita saJack Mpofu nebasa raakabata mukusunungura nyika aisafanira kufa nenzira yaakafa nayo.
VaMatson vanoti pfungwa idzi dzakavabata zvichitevera kufa kwavaMarketi Ndevele, avo vaizikanwa nerimwe zita rekuti Jack Mpofu munguva yehondo yerusununguko. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakapa vaNdevele ruremekedzo rwegamba renyika, izvo zvakapa kuti Mushakabvu aradzikwe paNational Heroes Acre muHarare muna Nyamavhuvhu. Asi vakawanda kusanganisira vaMatson vari kushora hurumende yaMnangagwa vachiti iri kutadza kubata zvakanaka vaimbove vari verusununguko sezvinoitwa nenyika dzakaita seAmerica idzo dzine zvirongwa zvekubatsira vaimbove muchiuto. VaNdevele vanonzi vakafa vachitambudzika zvikuru kunyange hazvo vari mumwe vakatanga kuenda kunorwira rusununguko rweZimbabwe uye vakadzidzisawo vazhinji zvechiuto kusanganisira vave mukuru wemauto pari zvino vaValerius Vanda. Mumwe wevakaenda kuhondo yekusunungura nyika uye vari sachigaro weZANU-PF muBulawayo vaJabulani Sivanda vanoti hurumende inofanira kuona kuti vaive varwi verusununguko vakagara zvakanaka kunyange vari pamudlandigere. Asi vaSivanda avo vaive kudivi reZIPRA munguva yehondo vanoti havana kusununguka kutaura pachena kuti vanofara here kana kuti kwete nemabatirwo ari kuitwa vakarwa muhondo yekusunungura nyika.
And they came here crippled both mentally and physically.
Handisi kuda kutaura kuti ndinofara here kana kuti kwete nenyaya yechouviri yavarwiri verusununguko, asi ndinodaira kuti ibasa rehurumende nevakuru vari mubato reZANU-PF kuona kuti nyaya dzekugara kwakanaka kwevarwiri verusununguko dziri kubatwa zvakanaka.
Munyori anoona nezvekugara zvakanaka kwevaimbove varwiri verusununguko mubato reCitizens Coalition for Change, zvekare vari mumiriri Warren Park mudare reNational Assembly vaShakespeare Hamauswa, vanotiwo hurumende iri kutadza kubata zvakaenzana varwiri verusununguko vaive kudivi reZIPRA neZANLA mapoka aya asati abatanidzwa pakabatana ZAPU neZANU-PF munguva yakaitwa Unit Accord munyika muna 1987.
Mahawo veterans pane kuchema-chema kwakanyanya kunoita sekuti avo vakanga vari kuZANLA ndivo voga vakarwira nyika kana ndo vakanga vari mahawo veterans chaiwo chaiwo vachisiya veZIPRA. Takatarisa kufa kwakaita vaMarketi Ndevele pavakashaya kuBulawayo vachinzi vashaikira mumba.
Asi vaimbove gurukota revaimbove varwiri verusununguko uye vari mumwe vakashanda navaNdevele munguva yehondo zvekare vari nhengo yepolitibro yeZANU-PF vachinga Dhuve vanoti hapana rusarura panyaya yemabatirwo ari kuitwa vaimbove varwiri verusununguko.
No, I don't know that. As far as I'm concerned, the commander of the defense force is the former ZIPRA. So how would it be? I don't think there is segregation of that kind. So people talk a lot of this. It's not true.
Izvi handizvizivi. Semaziviro angu, mukuru wemauto munyika akabva kuboka reZIPRA, saka zvinofamba sei? Vanhu vanongotaurawo zvavo asi hachisi chokwadi.
Vakashandawo munguva yehondo vari muZANLA uye vari sachigaro wechimwe chikwata cheZimbabwe Liberation War Veterans Association vaChristopher Mutsvangwa vanoti sangano ravo rava nenguva yakareba richiedza kukumbira kuhurumende kuti vave nemagariro akanaka zvisinei nekuti munhu akabva kuZIPRA here kana kuti kuZANLA. Asi vaMutsvangwa vanoti vane chivimbo chekuti hurumende yaMunangagwa ichagadzirisa zvichemo zvayo.
Association kuti nyaya dzemacomrades vakarwa hondo dzinyatsopiwa kodzero yadzo. Isu sasose ticharamba tichirwisa kuti sezvo ekonomi yedu yaakukura, sezvo taana president, vagona kutipawo even league.
Guru kota rinoona nezvekugara zvakanaka kwevaimbo vevarwi verusununguko amai Monica Mavhunga vanoti hurumende iri kuita zvese zvainogona kuitira kuti vaimbo vevarwi verusununguko vakaita samushakabvu Ndevele vange vaine upenyu hune chiremerera.
Ndinoda kuti izvo hurumende nepainokwanisa the government through the Veterans of the Liberation Struggle Act provides for the welfare of the Veterans of the Liberation Struggle. They have a board which spearheads the fund.
Pakawana nyika kuzvitonga kuzere muna 1980 varwi vaive kuzandla nevaimbo vekuzipra vakabatanidzwa ndokupinzwa muchiuto. Vakatadza kupinda muchiuto vakapuwa mari yaiita zvana remadhora rine makumi masere nemashanu pamwedzi kwamakore maviri. Mari iyi inonzi yaive shoma zvikuru kuti ibatsire vakatadza kupinda muchiuto ava sezvo vazhinji vavo vainge vasina kudzidzira kuita mamwe mabasa. Nekuomerwa neupenyu, chikwata chevanhu ava chakabatana ndokuratidzira zvakasimba pamuzinde womutungamiri wenyika muna 1997. Izvi zvakaitika mushure mekunge vaimbo vevarwi verusununguko ava vaumba sangano ravo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association. Kuratidzira uku kwakaita kuti hurumende imanikidzwe kupa vaimbo vevarwi verusununguko madhora zviuru makumi mashanu kana kuti $50,000 pamunhu mumwe chete mushure mekunge mutemo weWar Veterans Act uyo waive nesimba rekutaura hurongwa hunobatsira vanhu ava nemhuri dzavo washandiswa nevakuru vakuru muhurumende mukutora mari yekubhadhara kukuvara kwavakaita muhondo pasi pehomwe yeWar Victims Compensation Fund. Nyaya yehuori iyi yakaburitswa kekutanga nebepanhau reZimbabwe Independent muna 1996 kubva pavakaiswa panyanga mugore rana 2017 mushure mekunge vaimbo vemutungamiriri wenyika mushakabvu varobert Gabriel Mugabe vabviswa pachigaro nemauto vamunangagwa vaita misangano yakawanda nevaimbo vevarwi verusununguko vachivavimbisa zvakawanda asi hurumende yavo haisi kuzadzisa mashoko ayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.